Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Gumiguru 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinobata mvura, izvo zvichagozhesa kugadziriswa kwedambudziko remvura. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinorumbidza Amnesty International mukuendesa kwaro kuAfrican Union dambudziko rekutorwa kwekodzero dzavanhu muZimbabwe. Mutauriri weParamende yeAmerica vaKevin McCarthy vanobviswa pachigaro ichi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti rikasike kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura pamwe nokusatakurwa kwemarara kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chave muguta iri. Kanzuro yeHarare nezuro yakabudisa mashoko ichiti kune vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi mumisha yeHopeless Zone 5, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Studio 7 yakundikana kubata meya weHarare vaIan Makone kuti tinzwe maonero avo. Mukuzianya iyi tabata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikatanga nekuvabvunza kuti chiko chinokonzera dambudziko remvura muguta reHarare gore rega rega.
Dambudziko ratakaona sesangano recombined Harare Residents Association nderekuti pakatovakwa guta reHarare tingati ndo pamwe pakandiitikati pakaratidza udera, ichikonzero chekuti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwemadhamu anopa tingati Harare mvura. Saka kusviba kwemvura kunove kunoitika kumusoro kuno tingati muHarare, mvura iyoyo inozowanika zvakare ichienda kuzasi uko yakasviba. Izvozvozvo dambudziko iroro dambudziko ratichatogara naro kwemakore akawanda. Mvura iyoyo inozobva futi kuzasi ikokokuoko ichikwidza kumusoro kuuya kuHarare. Tikati mvura iyoyo inenge kunana Lake Chivero, kuLake Chivero kwaakuzasi tikando pachungu yanoti downstream. Saka naizvozvo idambudziko hombe rekuti dambudziko iroro ndekuti guta rakatovakwa pamusoro pana kuti patumwa anonzi headwaters, dambudziko rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinotipa mvura.
Nyaya iyi yoitwa sei vaAkili?
Iye zvino yave nguva yekuona kuti pavakwa mamwe madhamu matsva anotipa mvura. Ndofunga nyaya yekunzi kunzvikunzvi taitotarisira kuti zinwa yange ichinzwa kuzi zinwa yaakuita kuti kunzvi itipe mvura, yaakuita kuti muda itipe mvura, yaakuita kuti kwamusame kubuda mvura. Ndozvimwe zvatinenge tichitotarisira tikati ndo dzatingatoti news dzatinenge tanzwa tochiti ndo basa rezinwa iroro rekuona kuti madhamu avakwa. Izvo zvokuti tinzwa kuti zinwa yazoita kuti yazopinda kukanzuru yazodai izvozvo izvo tingati zvimwe zvacho zvinotozokonzera nyonga kazhinji kazhinji. Asi dzimwe nguva kana tikati zvandatombotaura pekutanga kuti tinge tinetarisiro kuti ushandira pamwe hwakanaka uyezve asi vanhu munhu wese ngaaite basa rake sekutumwa kwaakaitwa. Ibasa rezinwa rekuona kuti madhamu avakwa, ibasa rezinwa rekuona kuti catchment areas ava anochengetedzwa kupfuuridza nei apa manyamasazi subcatchment kanzo, ibasa reema rekuona kuti mvisa hadzi kusvibiswa. Saka isusu ndobatarisiro redu kuti munhu ngaabate paanofanira kunge achive anobata, kana kuti mabando ehurumende ngaabate paanofanira kunge achive anobata kuti zvinhu zvee zvinoita sei zvine zvinogadziriswa. Nekuti chikonzero chekuti tikaona kuti mukaona kuti dambudziko ratakatarisana naro apo pazinwa payakambotora nyaya dzemvura muHarare, takaita problem yechirungu painoti centralization. Centralization inoita kunge zvakare yaakurwisa tingati principle yedevolution. Nekuti ezvinoizvi tingati Bwimbura dido mtemo chapter 14 inotaura pamusoro maringe ne devolution kuti kuparadzirwa kwamasimba kuma local authorities saka inenge iri tatsiro yedu yekuona kuti hatiri kuzoona hurumende yekumusoro zvakare inge inoita zvakunge yakuuya kuzoita mabasa emakanzuru hazvizonakidza nechikonzero kuti zvinotanga kurukwisa kana kuti pachinonga kuti militating against devolution iyo yakanyorwa muconstitution.
Saka tarisiro yenyu ndeipi? Chii chamunotarisira panyaya iyi vaakili?
Itarisiro yedu kuti isusu tikati hungava hungati hushandirwa pamwe yatingati pachirungu inganzi coordination ndoini yatinge ichitarisira kuti ive neitika kwete kuti vava vanowaudzira zvekuita tikati ndo zvimwe zvinhu zvinopedzisira zvaakuita kunge zvinounza dambudziko asi sekutaura kwataita zinwa basa rayo ndiro kuvaka madhemu zinwani apa manyama ndiro kuona kuti catchment area iyo yachengetedzeka ngavachiita basa iroro kuti catchment yelekichivere ive inochengetedzeka izvozvo vakaita basa ravo nemazvo tingati ndo zvimwe zvinokwanisa kuti zvino zvinoita kuti matambudziko emvura ava anoderedzeka bati asi sekutaura kwataita kuti dzimwe dambudziko ratasangana naro ndirongoto lekichivero yakavakwa kumusoro yakavakwa kuzasi kweguta reHarare saka zvaizvo tsvina dzese dzirongodzika dzichienda kuzasi ikoko zvichizokonzera tikati pamwe tinoti pachirungu water pollution mvura iyoyo zvakare yechive inodhura kuchenesa zvakare ichingove iri mvura yakasviba zvichikonzera kuti mvura ive inoita shoma uyezve nyaya yekunge yatatombotaurai kuti kanzuru basa rayo ndekuti mapaipi kana kuti mbombi dzinofamba nemvura dzive dzinochengedzwa nekuti mvura iri kudhuuka nzvimbo dzakasiyana siyana isingaite se isingave inoripewa izvozvo vakaredusa tingati yavo chirungu nonzimamafysicalo losses kana kuti mvura inenge ichirasika iyoyi zvinotibatsira zvakare kuti mvura ive inoita sei ive inoimprova kana kuti zvive dambudziko rinove rinoderedzeka rinove rinoderedzwa.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvitsa chikumbiro charo kusangano reAfrican Union richikurudzira kuti African Union imanikidze hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mukuru weAmnesty International muHarare muZimbabwe Muzvare Lucia Masuka vanoti hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa chivimbiso chayakaita chekuchengetedza nekusimudzira kodzero dzevanhu.
Rataparura peAmnesty International rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa navaEmmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa vimbiso yayakaita mugore ra2018 yokuti ichateerera zvichemo nenhunha dzavanhu ndokuzvamba ichienderera mberi nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzevanhu senge zvaiita hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe. Mugwaro iri tatarisa kutyorwa kwekodzero munguva ya2018 kusvika pakutanga kwegore ra2023 tichibudisa pachena kushandiswa kwakaita mutemo tsimbiridza nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzavanhu kunyanyanyanya avo vaitsoropodza hurumende zvakasakisa izvo kuti vamwe vaidawo kuti vange vachitaura kana kutsoropodza kana kutaridzira vafe vachisa kuti vanosungwa uye kana kuvharirwa mutorongo. Tinobudisa pachena kuti vaMnangagwa pamwe chete nehurumende yavo vakarasa mukana wokuti vagadzirise huipi hwanga hwaitika mumasure bati ndokuenderera mberi vachitsikiridza nokutsimbiridza kodzero dzavanhu. Tabudisa zvepachena kuti pakataridzwa kuti papasina chido chokusumudzira nokuchengetedza kodzero dzavanhu izvo zvakaita kuti kurambe kuchiitika kurwiswa kwavanhu kurohwa kwavanhu nokutapwa kwavanhu panguva iyoyo. Tataridza pachena kupfurikidza mugwaro iri kuti mutemo wakasashandiswa zvakanaka uchishandiswa iwo kutyora kodzero dzavanhu kusunga avo vakaita sevatapi venhau vaida kuti vataure zvisaka zvisina kunaka zvanga zvichiitika mukati menyika kana kuti vaitaura panyaya yehuori.
Avo vanga vari mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaMuzvare Lucia Masuka vachitaura vari muHarare nhano yakatorwa neAmnesty International yekusvitsa nyaya yekodzero dzevanhu vemuzimbabwe kusangano reAfrican Union inorumidzwa zvikuru nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Amnesty International yaita zvakanaka nekuti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa zvinonetsa mukati madzo.
Vahwande, Zimbabwe yagara iri matinoti pachirungu muglobal village. Tinogara nevamwe vatinotyidzana navo, tinogara nevamwe vakatikomberedza. Isu tagara tiri muAfrica munyika 55 tiri memba zvakare zeZimbabwe African Union. Nokudaro kana tiri memba yeAfrican Union nekuti takasaina African Charter, tine zvinotarisirwa kuti nyika yedu iite mukudyidzana kwedu nemukugarisana kwedu anevamwe. No, zvaitwa neAmnesty International zvinhu zvakanaka chose kuti at the moment timbochema nevamwe vedu vemuAfrica. Kwagara nguva ndefu kupomerwa mhosva dzekunzi vanhu vanotanga kunotarisa maWestern countries nevari kune dzimwe nyika vachisiya vanhu vemudhuze. Saka Africa, Amnesty International yagona kuenda kuAfrican Union.
Sei muchiti Amnesty International yagona vaMandinde?
Nekuti kazhinji kwacho kunogara kuchitaurwa nyaya dzekunzi African solutions for African problems. Saka heyo Zimbabwe ichokwadi here chatofanira kubvunzana kuti tine maAfrican problems seZimbabwe. Kana tikabvumirana kuti maproblems tinawo, tikabvumirana kuti vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa, vanhu vanoshungurudzwa, maabductions akawanikwa before and after elections, ena nhasi tichiri kuramba tichindwa nezvinhu zvakadaro, zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviya zviya zvinenge zvakakosha kuti zvive zvinhu zvinozevewa neAfrican Union sebaboka roona kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti tigone kugarisana zvakanaka, nekuti zviri kuita sekunge muno muZimbabwe bacho tatozvitadza pache zvedu. Saka hongu zvinhu zvakakosha kuti African Union boka resadhaki pamwe chete nemamwe mapoka anosanganisa reAfrican Commission for Human and People's Rights aonekwe achibata munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaMandinde, iyo African Commission yakakosha zvakadini munyaya iyi?
African Commission yakakosha zvikuru nekuti kuAfrican Union ndiyo yakapiwa chiga chekuti ione nezvekodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti African Union itarise kuti zviri kumbofamba sei muZimbabwe. And sekutanangura kwandakaikwa ndichaita ine chimwe chiga chakakosha nekuti ine mutangano uri kutouya manje manje African Commission iyoyo. Asi sadhaki zvakare nekuti kandivoka vakatikomberedza ndivo vatinodyidzana navo, ndivo vanhu vedu, ndivo vanoziva nhamo dzedu, ndivo vane mudhuze muri kunyanya kutizirwa neavo vanenge vatiza vaona kuti zvemuno hazvichaita mushure mekugaidza varohwa zvokuti vanosvika kuti vanourayiwa kana kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Saka ivoyo sadhaki nekuti our problem will end up being their problem as well. Zvive zvakakosha kuti vauye vatibatsiro muno muZimbabwe.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kwaHarare neStudio 7. Hurumende mapurisa anoti kusvika nezuro manheru chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation icho chiri kuitwa mukuedza kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa vasunga vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 64,000. Mapurisa anoti vazhinji vakasungwa ndevemota dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti mashikashika. Vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi mahwindi nevane mota dzisina mitero. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tunze maonero avo.
Chirongwa chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police hachina kuipa. Dambudziko riri kuzongouya nderekuti zvifambiso zvishoma muguta reHarare. Izvi zviri kukonzerwa nezvakawanda.
Sezvipi vaGoliath mungapere muenzaniso ipapa?
Chekutanga kushayikwa kwe National Transport Policy yakati tsvikwiti inobata nezvekufamba kwakanaka kwevanhu muguta reHarare nemamwaguta. Dambudziko rezvifambiso harina kutanga nhasi, ragara riripo. Vamwe vazhinji vanotokwirawo marori, vamwe vanotokwira zvipipipi, magofatsa namapirate taxi anozikanwa nezita rekuti mushiga shiga, kuti vanga vachienda kubasa nekudzoka kubva kumabasa vachienda kumba.
Asi kamushika shika iwoyo, vamwe vari kuti une njodzi, uri kutosungisawo futi panguva idzo dzinoita.
Idambudziko gurusa. Mota dziri kutakura veruzhinji dzakawanda muongoro yataita. Imota dzevanhu vakazvimirira. Ndingangoti mota dzemapuraivheti. Mota dzemapuraivheti dziri kutakura vanhu vakawanda. Mota semuenzaniso, marori, mamota dzemhando yemawishi, mahonda fiti. Nedzimwewo dzemapuraivheti vari kutakurawo vachiita kubatsira vanhu kuti vange vachienda kudzimba.
Ivo vedzimota ava vamuri kutaura vanenge vachisungirwawo kuita zvipi kuti vamire mumaringe nemutemo?
Inyaya yekuti mota dzinofanira kunge dziri compliant. Nyange pakaitika tsaona, vanhu vange vasa kubatsirwa neinsurance. Kechipiri, nyaya yekuteerera mitemo yemumugwagwa. Vazhinji vari kutakura veruzhinji vari kutyora mitemo yemugwagwa. Izvi zvinozopinza vanhu panjodzi. Vamwe vanenge vachivhara mugwagwa kuti dzimwe mota dzisapfuure. Vamwe vachimira pavanoda vachiita madirejijinya. Izvi zvinokonzeresa tsaona zvakare.
Kurudziro yenyu imi sevanhu vanofambawo nemabhazi nemichovha iyi yochiti kudini?
Guta rinoda kunge rine mutemo, vanhu vachitedzera mutemo. Mumwe nemumwe anozvifambira anga achifambawo zvakanaka, dzingave mota, vangava vanhu. Zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke panyaya dzekufamba.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, bazi rehurumende reEnergy and Power Development razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica, $12 billion, kuti rigadzirise zvose zvinodiwa kuti zvienderane nezviri mune dzimwe nyika. MuNew Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza paramende kuti vanoda kuti bhiri rePrivate Voluntary Organization, iro rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill, ripasiswe kuva mutemo mukati mechikamu chekutanga cheparamende. MuNewsday, mwana wechikoro ane makore 15 wepamuzilikazi High School ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya munhu mushure mekunge atema nechitina umwe mudzidzi mumusoro ndokuzomubaya nechigero. MuNewsday makare, vanhu vana vemumusha uri padyo neNyamakate munzira inobva kuHarare ichienda kuChirundu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuba michero pakange pakudubuka imwe motikari. Muchaneta Shoko, Marvin Kachingamire, Rita Marigachando naElden Dlovu vachadzoka kudare redzimhosva musi wa12 mwedzi uno waGumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Masera masera sevamisinji, ini ndine mubvunzo zvangu. Mubvunzo wangu uri pakuti naimi maminisi munoda mapurasa muri kutorera vanhu, vanhu vogara kupi? Inga mari muri kudya wani? Dzimba muHarare mune 10, 11, 12. Kumachidivi siyo mapurasa evanhu avagara uzvavo. Asi mukaona kangu makorisa, zviya kuti kakuda kuparuka.
Aiwa, tutune urombo, tinozwa urombo chaizvo nehama dzadzimana Filipichi yangu wezanu, iwo vanhu vacho zvivari vezanu, vakavhutira zvezanu, tine urombo, neurombo chaizvo, zvichaita zvakanaka kana nyika yasununguka, haina kusununguka, tinongochema nemi totida mawana pombo kugara pari nani mugari nemhuri dzenyu zvakanaka, zvichanaka, ndimurambe pajobheka.
Dimeka maita yutika yezvamutepu nechiuraya vanhuka muchiti makatora mapurazi mazvona kuti zvamaita manyuva mavhoti zvazvisingaiti makupisirwa dzimba manyuva mapurazi mamazvinzira ari remurafiribiji yangu ndizvo kuti musvinure muzebhekisa vhoti ii ndakakudzadzisai pana vachamiza makaramba zvizvi munogara kupi munotitauti hatinotakubuseka ndichikubuseka bati ziva pekuisa vhoti ziva pekuvhotera ndakakudzadzisai pana vachamiza makabudaisa pazambiri makahwina pisirwa dzimba tishopikai
izvi ndezvezvive zvatairambira zanu pf izvi izvozvi izvi ndezvi zvataiziva ndezvichaitika izvozvi tarisai muone zvine zvemasapotas ezanupf iyi yakuenda lithium ine usiku ya iri kulodhwa neusiku haikona zvokutamba achilodha achitambura achienda naye kunze kwenyika andobona ndozvatairambira munangagwa izvozvi ndopfaikei dzaitaiwa ndakapedza pfaikei dzapandobva namira ndozvinhu zvaiita izvozvi zvandoona lithium ese masaga ese ari kuruapasi ari kuenda saka iwo chimbozvifunga kuti tachiita mari yakaita sei vanhu vezanupefu aiwa vanhu vezanupefu aiwa hatinyatsonzwananei saka iwo funga kuti apa five years dzichipera lithium yenge chiripo here iri kutorwa neusiku ya mudara ari kutorwa neusiku pakati peusiku ichitakurwa havasi kutorara vachitakura kamuchifunga kuti muno vezanupefu taingo ivenga chete izvo zviri kuitika izvo lithium iri kutakurwa neusiku iyi pane pakambotaurwa here kunzi no izvo tatengesa gold yerede mari yakati tatengesa lithium mari yakati zvinongotorwa muchiri mari imemo muzizi hapana anhu zvinomboburitsa mabhajeti enyika chete hapana zvinomboburitsa kunzi no tatengesawo zvakati zvakatipawo mari yakati saka ipapo ndipaunoonamo munhu achingosapota zanupf achingoti idife unoshaya kuti idiwa chii chanokuitira chai chaicho ayo lithium iri kutorwa iyi ichienda kuchina ichienda kunyika dzizikuro ichitengeswa ikoko ichienda kunana dubai
hapana asingazvizivi here kuti teibva kumaelections dhora obviously rinotomboshaya simba rezimbabwe kuti vana vezimbabwe muganduke kamutaiwa gavhumendi yashata vakaudza wanira masouth africa kuti kaita kuti katijairira ipapo randa tinoriwisa within 30 minutes anonga amarara even chero vakada kuriga randa anoita mapepa asina 2 days asi zvisinei hazvo chandaikurudzira hangu ndechekuti vanachamisa nemaopposition party vamwe mobatana negovernment iripo moonera pamwe kana muine shungu nevana vezimbabwe economy yofamba sei foreign currency mopinza sei ndo zvatari totarisira kuti pamwe ndo zvamungachaita pari zvino kwete zvenyu zvekuti hatiende kuparamende todo kuvhara mabhodha yee zvakadai zvikazodai yee haakoni kutonge nyika
avo vanoti vekuti nhoi wapisirwa dzimba wapanyirwa dzimba vachiti takavhotera zanu zvinei kana chitauro kuti zanu haitiba zanu chiororo zanu iri kutyora kodzero dzevanhu vanhu vanofunga kuti tiri kunyepa navo vakuchema vainyengedzwa nemachikeni ini angakaora izvozvo zvavakuchema vhoti yavo yavakavhotera pazanu ka ndiyo yavaida mazanu zvakaita zvakapfuura saka izvezvizvi wakuchema chii farai chifarai toni kana tichitaura kuti zanu haina kunaka zanu haina basa nemunhu ine basa nemunhu kana ichinge yauda kuvhoterwa wakupa vanhu machikenii
vana vezimbabwe hapana kusiri kufa aiwa angatipinde mumarodhi tiratidzire nyika yese izvi tikaramba takadai zvizvi tinoramba tichingobirwa zanu ichingoziva kuti tikavabira tikavachidzira tikafuura vanhu vaviri vatatu havazoratidziri futi isi chatinofanira kuita ndechekuti tinongondozivisa mapurisa tida kuita kuratidzira tichisungwa nenyaya yemaelections akabirwa nekuti munangagwa anoisa hama dzake mukabhineti neshamwari dzake izvo tinofanira kuzviratidzirira izvozvo nekuti tikaramba takapeta maoko zveshuwa zanu haimbozofi yakasiya masimba eriwe hapana kusiri kufa kuregera tichitwa tinotya kufa kudai muzvipatara musina mushonga Dokto ufa kwa hizo, dokto ufa kwa hapana kusiri kufa. Sasa ngati hati zile zeshua weduwe, tikunde mieze zani. Zani hati nyeza, lini joma pajobe.
Ito zange ziri fungwa zivangwe wa tereri zisinei ne Studio 7. Isu atina kwa taka rere kera tumira ya mazwenyu pa WhatsApp number zinoti plus 1-202-465-0318 mchituza zwa mlo funga pane sirkuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchika mchino tinotarisa sirkuitika mu America. Batore Republican Party muAmerica nezuro rakavhotera kuti mutauriro weparamende yeAmerica webato ravo vaKevin McCarthy vabve pachigaro chekuva mutauriri weparamende. Izvi zvinotevera kukakavadzana kukuru mukati mebato iri pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nebato iri. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatudze matangiro egakava iri mukati mebato reRepublican Party.
Nyaya yeMakati yakatanga pavakadzwa kuita mutauriri wedare. Vakaedza kutora chigaro ichi, vakaedza mavhoti anokwana 15 vachiedza kupinda pachigaro ichocho zvichiramba kusvika vazoita chirangano nevamwe vebato ravo remaRepublicans kuti ivo nevavo vashoma ivavo vanga vachiti havasi kuda kuti vapinde pachigaro vakabva vabvumirana kuti kusvika temu yapera iyoyi yavaJoe Biden. Bato remaRepublicans rinotungamirwa navaMakati raitungamirwa navaMakati mudare paramende raizobvuma kuita zvibvumirano nebato remaDemocrats kuti hurumende irambe ichienda mberi. Saka ndokwakabvira nyaya ikoko. Sei zvatakaona nyaya yebudget yekuti nyika ino yeAmerica isabvarwa hurumende isatadza kushanda zvakanaka nekuda kwekuti Congress kana kuti paramende yekuno inenge yatadza kupa mvumo yekuti mari ishandiswe nehurumende. VaMakati pavakashaya mavhoti kubato ravo remaRepublicans vakazotaurirana nemaDemokrats vabva vaita chimwe chibvumirano changa ichiramba nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti iwo havachada kuti mari yeAmerica irambe ichiendeswa kuhondo dzakaita sekunana Ukraine nezvimwe zvavari kuti kutambisa mari, asi maDemokrats ari kuti mari inofanira kuramba ichienda ikoko. Saka vaMakati vakaita chibvumirano nemaDemokrats ndobva maDemokrats vavabatsira kuvhota kuti vapasise kana kuti vaise bhajeti rechimbi chimbi richangoshanda kwamazuva 45. Pavakaita izvozvo ndozvakakonzera kuti maRepublicans vai vakanga vamboita chirangano navo kuti havasi kuzodyidzana nemaDemocrats vati aiwaka maputsa chirangano. Saka naizvozvo chavo kubvisai pachigaro pobatarangi pari zvino.
Ko zvino Dr. Guni, chinokonzera kuti vanhu vashomanana mubato reRepublican Party vaite masimba akadaro ivo vari vashoma zvinofamba sei?
Chinoitika ndechekuti vanopota vachisandura atingati mapolicies kana kuti urongwa hwemafambisirwo eparamendi yekuno. Pavakaita chibvumirano ichocho kuti vaMakati vapinde vamboedza kanokanaka 15 times vakabvisa umwe urongwa kana kuti imwe polisi yanga iripo yokuti kuti spika abviswe pachigaro kubvira makare paidiwa huwadu hwakawanda kana tingati majority kuti vanhu vanenge vari mudare reparamende vati hatichamuda. Asi pavakada chibvumirano ichocho nevashoma ivavo vaMakati vakabva vaipa mvumo yekuti munhu umwe chete zvake ari muRepublican aikwanisa kuti hatichada vaMakati kana wabva paitwa vhoti yekuti vaone kuti ndezvechokwadi here kuti havachadiwe. Ndo zvakaitika ipapapo kuti vaMakati vaifunga kuti ivo vachawana maRepublicans akawanda achavatsigira uye vachawanawo maDemocrats akawanda achavatsigira. Asi ndotaona kuti hazvisi zvakaitika.
Saka iko zvino nyaya iyi yofambiswa sei takatarisa mberi?
Kana tichitarisa pamutemo weAmerica zvinoreva kuti iye zvinezvi kubato remaRepublicans vaakuchitsvaga kuti voisa mospika upi wotoita mavhoti patsva ukowo maDemocrats anenge achibvumidzwa kutaite wo munhu wavo vanoda kutaite speaker we dare re parliament yekuno asi iwo vamakati pamutemo zvakare vanobvumidzwa kukondesa zvekare kudzokora kuti vada kupinda zvekare asationi vachibudirira kana vakada kuita izvozvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC. Ndiri muWashington DC ndini Tarono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.